manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina, chikumi 21, 2018. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington, D.C. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Ongororo itsva inoratidza kuti veruzhinji havadi kuva pasi pehurumende yemauto. Mamwe mapato anopikisa anoti mutemo wePolitical Parties Finance Act unofanirwa kuvandudzwa kuitira kuti munhu wese anonyoresa kukwikwidza awane rubatsiro rwemari kubva kuhurumende. Kunetsana pakati peZimbabwe Electoral Commission nemapato anopikisa koramba kuchienderera mberi, ZANU-PF ichiti ZEC iri kugona basa rayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano revadzidzisi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ARTUS, rinoti gweta ravo vaDoug Coltart vachaendesa mapepa kudare redzimhosva mangwana, vachikumbira dare iri kuti rikomekedze mapato ezvematongerwo enyika kuti asashandise vana vechikoro kupinda mumisangano yezvematongerwo enyika. Mutungamiriri weArtus vaObert Masaraure vanoti zvimwe zvavanoda kumisa kushandiswa kwezvinhu zvechikoro uye kumisa kupindira kwemapato ezvematongerwo enyika munyaya dzedzidzo pazvikoro. Tanonoka Wande weStudio 7 abata vaMasaraure kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Ndinoda kuti muschools edu ave safe, vana vasamanikidzwe kuenda kumarari, school property isatorwe ichishandiswa for private political interest, mabhazi ezvikoro asatorwa achitakura vanhu kuti vaende pamusangano wepolitical party, vadzidzisi vasarudze nguva yekudzidzisa vachimanikidzwa kuti vaparticipate mumapolitical process, kuti learning time isabiwe vanhu vachiakomodeta marari sezvo karenda yedu yagara yakaafektiwa.
Izvi zvakonzerwa nei?
Izvi zviri kukonzerwa neunhubu hwatirikuona huramba huchiitika musi wa15 June mumasvingo province. Magames evana akasuspendwa, vanhu vachiti vanoda kuakomodeta rali yapurezident. Zvakonzerwa nezvakaitika kuGweru kubva nguva yakaitwa ichipinda kuzirali napurezident Munangagwa. Zvakonzerwa nezvakaitwa kwaMutoko vatakuwana vaMunangagwa vachiunganidza vana vechikoro zvakare. Zvinove zvinhu zviri against marecommendations akaburitwa neZimbabwe Human Rights Commission.
Pari zvino mapato anoita izvi akaita sapi?
Izvi zvisakunyanya kubata vapato vezvamutirefu ndo vari kunyanya zviita zvakanyanyisa.
Inyaya yei yamunoda kuenda nayo kumatare edzimhosva?
Kuenda kumatare edzimhosva tichikumbira interdict, tichikumbira kuti matare edzimhosva arambidze mapolitical parties kuti asashandise property yezvikoro kupesiwa maindresi avo. Chechipiri, tichikumbira matare kuti arambidze kushandiswa kwevana kuenda kumarali kana vachinge vasina kupiwa mvumo nevamagardens kazi nevana nevabereki vevana ava. Chechitatu, kuti tirambidze maprivate political interest asadisturbe the learning calendar yevana, kuti kudzidza kwevana kusamiswe kuakomodeta zvemapato zvinenge zvichiitwa nenguva dzipi zvadzo. Chechina, tichida kurambidzawo zvakare kuti dare rirambidze kumbotyidzwa kwevadzidzisi kuti vaende vachinoparticipata mumapolitical processes aya. Saka ndozvatiri kuendera kudare izvizvo.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vachitaura vari parunhare vari muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Mapato anopikisa anoti mutemo we Political Parties Finance Act unofanira kubviswa kana kuvandudzwa kuitira kuti ubatsire vese vanenge vanyoresa ku nomination court kuti vakwikwidze musarudzo. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wanga wakarongwa neTransparency International Zimbabwe pamwe neElection Resource Center vange vakamirira MDC Alliance vaJacob Mafume vePeople's Democratic Party vati mutemo wePolitical Parties Finance Act unofanira kubviswa kana kuvandudzwa kuti vese vanenge vakwanisa kunyoresa kupinda musarudzo yemutungamiri wenyika kana dzeParamende vapiwo mari pasi pemutemo uyo. VaMafume vati mutemo uyo unopamukana kubato riri kutonga pamwe nemamwe shoma anenge akwanisa kusvitsa pachereso chekuti bato ripiwe mari.
Haubetseriwo futi kana makandidates akwanisa kupinda kuita makandidates epresidential kana kuti akaita makandidates AMP. Anongosiya funding ichingoenda ku vakuru vehurumende. Saka mamiriro akaita mutemo uyu haubetseri democracy muZimbabwe, unovharira vanhu pashi.
VaMafume vatiwo havasi kufara nenyaya yekuti mutemo uyu unorambidza mapato ezvimatongerwo enyika kuti awane mari kubva kunze kwenyika, uye izvi zvinoita kuti mapato asiri kutonga ashaye mari yekushandisa pakutsvaga rutsigiro. Vachitaurawo pamusangano mumwe chetewo nhengo yeZANU PF vatafadzwa mugwadi vati harisi basa rehurumende kungopa wese anenge atanga bato rake mari. Vamugwadi vati mutemo wakatonaka sezvauri.
Political Parties Finance Act iripo iyi inovapa mukana wekuti kana vachinge vakambena vakadiwa nevanhu vanosvika 5% zvichikwira kuenda kumberi, vanowanawo ka small amount kanongopiwa maparties ese zvichienderana nepercentage yamahwina nayo kuti munodiwa nevanhu zvakadii, moshandira vanhu moita maactivities enyu. Hatitenderi kuti vanhu vafandiwe nemaforeigners. Chero ukaenda kustates havatotenderi, iwewo ipapo chero ukaita mazimari ukada kufanda United States of America Republicans or mademocrats unosungwa ukaenda kugwanda namubheya ubudiko.
Parizvino ZANU PF neMDCT yava Nelson Chamisa ndizo chete dziri kupiwa mari nehurumende pasi pemutemo wePolitical Parties Finance Act. Vachakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vakamirira mubatanidzwa weCoalition of Democrats vaElton Mangoma vauza Studio 7 kuti hapana bato rinofanira kutombopiwa mari nehurumende. Vati kana vave kutonga vachabvisa mutemo uyu zvachose sezvo vachiti kutambisa mari yehurumende inofanira kunge ichishandiswa pamabato saibudiriro.
Mutemo wacho ukautarisa hautauri kuti unofanira kupiwa mari endirini. Saka izvozvo zvinoita kuti vangoite madiro avo nemari iyo. Saka vanogona kungotora mari yavanoda nekuti ndivo vanenge vachizvipakurira nguva yavanoda. Saka zvinotoita kuti playing field yetruu complainer kuti haina kumira zvakanaka. Iwa wetoramba ya kato samira zvakanaka.
VaMangoma vati vanhu havafaniri kupinda munyaya dzezvimatongerwo enyika kana kutanga mapato kuti vagopiwa mari nehurumende. Mukuru wesangano replatform for youth development vaClarice Maduku vati handi mapato ose anofanira kupiwa mari asi kuti panofanira kuva nechiereso chekuti ndiani anopiwa mari. Vanoti nyaya yekuti mapato anenge awana zvikamu zvishanu kubva muzana zvemavhoti ndiwo anopiwa mari inofanira kuongororwa, uye zvikamu izvi zvinofanira kuderedzwa kusvika pachikamu chimwe chete chemavhoti kubva muzana zvemavhoti. Vanongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti mapato akapiwa mari pachena munhu wese anogona kutanga bato rake. Mutongi mukuru wematarezi mhosva vaLuke Malava vakarasa nyaya yemamwe mapato ainge akwidza nyaya kudare reConstitutional Court achidawo mari pasi pePolitical Parties Finance Act vachiti kuita bato rezvematongerwo enyika harisi bhizimisi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Gwaro reongororo yakaitwa nemasangano maviri anoshanda akazvimiririra raburitswa nhasi rinoti madzimai mazhinji munyika anoona sekuti haakwanise kuchinja zvinhu munyika. Kunyange hazvo gwaro iri richiti veruzhinji vane mukana wekuita zvavanoda nenyika yavo kubudikidza nesarudzo dzemwedzi unouya. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Vachitaura pakuparurwa kwezvakabuda muongororo yavo, mutungamiriri wesangano remagamba network vaFarai Mandro vati ongororo yavakaita yakaburitsa pachena kuti vanhukadzi zvikamu makumi matanhatu kubva muzana vakati havakwanisa kuchinja zvinhu munyika ukuwo vanhurume zvikamu makumi manomwe nevana kubva muzana vachiti vanokwanisa kutaura kuti nyika inofamba sei.
Takawana kuti 91% of the respondents vakaregista kuvhota, 98% of those respondents vachavhota. Takawana futi kuti in terms of most critical issue here go affect my Zimbabweans, number one is the economy, but number two it's corruption. Takawana futi kuti the majority of Zimbabweans wanofunga kuti iwo wanokwanisa ku influence change munyika.
Nyanzvi munyadze zveupfumi uye vashanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute in Zimbabwe, amai Naomi Chakanya, vati chinokonzera kudaro inyaya yekuti madzimai ndiwo anoshungurudzwa nezvematongerwo enyika pamwe nekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika hwavanoti huri kuramba huchiwira pasi.
Okay, tunoti isusu upfumi hwenyika waderera, noti tikatarisa kukura kweikonomi yedu yeZimbabwe kwanga kuchidzikira kubva nguva yatanga tiri kuma 11% growth rate, economy yedu ichikura at 11%. Ukada kutarisa iko zvine izviya hatisiri kuma two figure percentages, iko zvine zvitadzikira. For example, mukada kutarisa in 2014, for example, GDP yedu, economy yedu yakakura ne 3.8%. Gore rakatera takabva tadzika kubva pa 3 kuenda pa 1.1%. Gore rakatera tikabva tadzika futi furikidza zvatanga takamboita. Ndosaka ndiri kutaura kuti zvine upfumi hwedu weMuzimbabwe huri kuderera, hatisi kukwirira senyika panyaya dzezveupfumi.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, varashwiti Mukundu, vati ongororo yakaitwa nevemagamba network vashanda pamwe chete nesangano reCitizens Manifesto inotsinirawo zvakaburitswa nesangano reAfrobarometer masvondo mashoma adarika zvekuti veruzhinji havasi kuda kuva pasi peutongi hwevari muchiuto kana kuti military rule. VaMukundu vati zviri pachena kubva mugwaro reongororo yaparurwa nhasi kuti veruzhinji vari kuda sarudzo dzakachena.
Havadi kuti mauto arambe ari muutongi kana kuti vatonge nyika. Vanhu veZimbabwe vakatsinira kuti vanoda kuti ivo vave nemukana wokusarudza vatungamiriri musarudzo dzine jekerere, dzisina kumbunyikidzwa, dzisina kupindirwa kwemauto nemapurisa kana vanoona nezverunyararo mukati mesarudzo. Saka ini kuona kwangu zvinoburitsa pachena kuti vanhu veZimbabwe vane ruvimbo rwokuti ivo vane simba uyezve vane mukana wokuti vazvisarudzire vatungamiriri vasina kumbunyikidzwa nemauto.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mutungamiriri wemedia center vaErnest Mudzengi vati sarudzo dziri pachena dzinogona kunetsa kuti dziitike sezvo vari muchiuto vari kupindura munyaya dzezvematongerwo enyika.
Hatingati mauto haana chokuita nesarudzo iyi nokuti mauto ndiwo ari kutonga nyika. Nyika inova mugabe vakabviswa nemauto, saka mauto ndo aapakati pokufambiswa kuzvinhu munyika. Saka kuti titi mauto haana chokuita nesarudzo iyi tinenge tanyeperana. Ipapo manje ndo pari kunzi novo ruzhinji toda kuti pave nevandudzo yesarudzo, asi ivo vekuzeke vari kuramba kuti vandudzo iitwe. Hatizivi kuti vanorambirei.
Ongororo itsva iyi inotiwo veruzhinji vari kuda kuti uori hupere munyika, uye vazhinji vakataurwa navo muongororo iyi vakati matambudziko akatarisana nenyika anopedzwa nekuvhota musarudzo. Vamwewo vanosvika zvikamu makumi maviri nezvitatu kubva muzana vakati kushanda nemasangano akazvimirira ndiko kunoita kuti zvinhu zvinake, vamwe zvikamu makumi maviri kubva muzana vachiti kushanda nevari muhurumende kunobatsira zvakanyanya kugadzisa matambudziko akatarisana nenyika. Ukuwo zvikamu zvina kubva muzana zvakatiwo hapana nzira dzinoita kuti veruzhinji vanzwikwe zvavanenge vachida kuti zvigadziriswe. Pavanhu zviuru zvitatu nemazana matatu vakabvunzwa mibvunzo paongororo iyi, zvakabuda pachena kuti vanhu vazhinji vakanyoresa kuvhota musarudzo dzegore rino, uye vazhinji vavo vanoti vachaenda kunovhota musarudzo idzi. Vemagamba Network neCitizens Manifesto vanoti vachaita imwe ongororo yakadai pasati paendwa kusarudzo mwedzi unouya, uye kana sarudzo dzapera kuti vanzwe mafungiro everuzhinji munyaya dzinobata upenyu hwavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m., 4930-7270 ne-13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pama saisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne-15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne-15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vepamuzinda weWhite House vanoti kurongwa kwemusangano mukuru pakati pemutungamiriri weAmerica vaDonald Trump nemutungamiriri weRussia vaVladimir Putin kuri kuenderera mberi. Masangano enhau anoti musangano wavaTrump navaPutin uri kutarisirwa kuitwa mwedzi unouya panguva iyo vaTrump vachashanya kuEurope kumusangano weNATO. Kanawo mazuva maviri mumashure memusangano uyu avo vaTrump vachashanyira Britain. Varimi vechibage vari kugadzirira kufowa zvirimwa zvavo apo mwaka wekukohwa wava pedyo kusvika mudunhu rekondoa kuTanzania. Mumwe mudzimai wemubhuku rekwanenia amai Amina Hussein rwendo runo vari kuedza nzira itsva yekuchengetedza gohwo ravo vachishandisa masaga emazuva ano. Masaga matsva aya anoita kuti chibage chirambe chakaoma kusapindwa nezvipukutu mukati memasaga aya uye kudzivirira unyoro. Mapurisa ekuDurban kuSouth Africa anoti akasunga vanhu vatanhatu nezuro manheru kuVan Rienen Pass uko kwairatidzirwa nevachikairi vemagonyeti vemuSouth Africa vachiti vari kutorerwa mabasa nevekunze. Magonyeti maviri anonzi akapiswa mumhirizhonga iyi. Vasungwa ava vanonzi vamiswa pamberi pedare redzimosva masikati anhasi. Studio 7 haina kukwanisa kuziva kuti vasungwa ava varegedzwa here. Gurukota rezvekufambiswa kwemashoko muSouth Africa amai Nomvula Mukonyane vati kuvharwa kwemigwagwa nevaratidziri ava kunodzosera kumashure budiriro yeupfumi hwenyika. Vaudzawo paramende yavo kuti vanobatwa vachipara mhosva dzakadai vanofanira kusungwa. Kuratidzira kwakaitwa nezuro kwakatora maawa 12 uye nanhasi motokari hadzisati dzofamba zvakanaka mumugwagwa uyu. Takurukura nava Dennis Juru vanga variko kuSouth Africa kuti tinzwe kuti zvinhu zvakamira sei.
Zvino zvinofadza chaizvo kuti mapurisa azokwanisa kuti anga achidzosereza chimiro chinofanira chiriko kunyange zvavo vanga vati nonoto yavo kuti vazviite. Asi tinotenda zvikuru nechitiro chekuti zvazi kwakaudaro uye vanhu vasungwa. Tinongokurudzirawo vafambi vari kufamba vangave vari vachikairi vemagonyeti acho anga akamiswa kuti pari zvino tanga tichitarisa mugwagwa waN3 rinobva kuDurban vakananga kuDurban kuti mugwagwa iwoyo wazara motokari zvikurusa zvekuti tatoitika dzakawanda vari muzara mugwagwa wazarisa. So tachikurudzira kuti vanofamba zvavo ngavagone kusenzesa mumwe mugwagwa kana vachidati zvivafambire mushe yakaita sanuti pane mugwagwa inobuda yakananga muLady Smith kana vabuda muEscott vanogona kusenzesa iwoyo unozonobudira muNewcastle yotara R23 inozona yabudirira kuHeidelberg. Asi chimiro chamira hacho zvakanaka hakuchisina angave ari kuprotesta kana kudii. Uye tinoti vekuhurumende yeSouth Africa vanofanirwa kusunga uye kuranga zvikurusa avo vakakonzeresa chiitiko ichi.
Tanzwawo mugurukota rezvekufambiswa kwemashoko muSouth Africa amai nomvula mukonyane vachitaurawo pachena vachiti aiwa izvi zvakaitikwa izvi hazvifaniri kudzokororwa uye vamapurisa anofanirwa kutora mutemo vachisunga vanhu vose vanoita zvakadai. Zvinopawo meseji yakaita sei kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri kusenzawo muSouth Africa?
Izvo zvine zvanga kutaura kuhurumende zvaiva hurumende inotaura chidare, asi vanhu vava vakavaregerera zvikurusa ekuti hakuna mutyairi muZimbabwe anotyaira muSouth Africa asina mapepa ekutyaira. Zvino kana hurumende iri mapepa ekugara, kana hurumende yakabvumira kuti vana veZimbabwe vasenze munyika yeSouth Africa vane mapepa, ko ivo vanogovaya nani vanenge vakumisa zvinenge zvaka vanhu vari pamutemo kuti vange vati?
Avo vanga vari mukuru wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vachitaura vari parunare kuJohannesburg neStudio 7. Mabatirwo ari kuitwa sarudzo neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC ari kuramba achikonzera mitauro wakanyanya munyika. Vanopikisa vakawanda vachiti ZEC iri kukundikana kuita mutongi gava, asi veZANU-PF vanoti vanopikisa vari kungorova bembera nekuti vari kutya kurakashwa musarudzo. Nyaya iri kunyanya kunetsa pari zvino inyaya yegwaro rine mazita evavhoti kana kuti voters roll. VMDC Alliance vanoti ZEC haisi kutevedzera mutemo pakubuditsa gwaro rakachena nenguva uye rine zviso zvevanhu sezviri muurongwa hutsva hweBVR. Asi sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba vanoti vari kuita zvose zvinodiwa kunyange hazvo paine zviminga mupinyi pano neapo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata sachigaro weZANU-PF kuBritain vaNick Mangwana uye mutauriri wePeople's Democratic Party varizve nhengo yeMDC Alliance vaJacob Mafume. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMafume kuti sei vasiri kufara nemabatirwo ebasa neZEC.
Zvokwadi batai murefu batai mupfupi, voters roll yavakatipa haina zvairi kutaura, haina mapikicha, haina vanhu vakanga varipo vakaitwa pamope exercise havasi kuapia. Pane mamwe mazita pakaiswa vanhu kana 100 pamusha umwe chete unokwana vanhu 5. Voters roll iyi yakangofanana neyamudede yataikombulena. Hatizivi kuti bhora reChigumba riri kutambwa namai Chigumba iri tichasvikepi naro.
VaMangwana, munoonawo sei zviri kutaurwa nevanopikisa vatakatarisa nebasa riri kuitwa neZEC?
Totanga taita separation inowanzoitwa separation. ZANU-PF haisi ZEC, so ZANU-PF haitaure kudivi reZEC. So mazvatinotaura panapa ndezve ZANU-PF, handisi kuzvenge zviri zvokuti ndikutaura on behalf of ZEC. Tiri maplayers tese, tiri vatambi venhapo. ZEC ndi referee hongu. Sezvo zvamunoziva mese, voters roll yakudhara maitiro ataiita yanga ine kwakune kunetsana pakati pevoters roll. Seidobva tabvumirana kuti ngatishandisai voters roll ine high technology. Zvisati zvamboitwa kuZimbabwe, taakutanga chinhu chinyowani. Zvatanga zvisinazvo kudhara zvese ngatibvisei. Ndokubva tadzima kubvisa voters roll yatanga tiinayo, kubvisa database zvese ndokutanga from scratch. Hachisi chinhu nyore kuita izvozvo kana kuti tichishanda nepopulation yakakura seZimbabwe. Kare kare zvako kwakaita se-2013, even then tatisina enough human capital iri skilled kuti igadzire database redu. Ndopataisi outsourca kuna mamwe makambani. Rimwe gore vakazonzwa kuti kwaita kambani inonzi Mikuvhu iri kutiitira basa nokuti ndo maexpert yezvinhu izvi. Vamwe vakadhiye zvakudai Mikuvhu aita varoiikwaita
VaMafume, siyai VaMangwana vapedzise.
Iri kushanda guki nikuda kuitira vanhu
ndikuitira vateereri kuti ndi explain kuti tasvika sei patiri. Saka nekudaro zvaitwa izvi zvakazviitwa izvi kuti tiite pachedu zvakakonzerwa nokuti tikatsvaga mamwe macompanies vanova maexpert in population recording. Kuno kutwa mutauro wakawanda, saka ngazviitwe namaZimbabweans vanhu vedu. But skill yacho yatatinayo iri limited. Nokuda kwaizvozvo, kokuti tatanga pasina, tatanga kuvaka, takaputsa, tikatanga panyowani. Mistakes are about to happen. Saka ndopamona pachiitwa testing yeproject. project inoitwa munzi chimbotarisa zvakamira sei. Saka yes, handingarambi kuti pano kuna kuita ma errors. But chinhu chakaita sokunzi picture. Izvi zvinge zvinge zvane perfection mukati, zvane ma perfect mukati. Chaunopira kuona picture muri yemunhu. Iwo wakakotarisa database ramuno uri munhu asingazive. Rokuti kune munhu anonzi Jessica Ndungweni. Chinoda kuona musoro wake chii.
Va mafume mifananidzo yevanhu munoidirei nekuti akambotaurawo ini nevamwe zeki vachitaiwa hapasi kutsvagwa tsvarakadenga kana kuti mamodels nekudaro mazita akakwana.
Haungagadziri biometric row. Woti uri kugadzira biometric voters row. Hapana kana any biometric pairi. Wogadzira voters row yakafanana neya mudede. If you are saying kuti ndiri kupa vanhu biometric voters row, the first biometric iripo ipicture yemunhu. Mamwe anotowedzera fingerprint sezvakaitika papassport. Pamwe kuva developed vanotowedzera DNA kuitira kuti vanhu vakafa vasavhota, kuitira kuti pasakloniwa mazvitupa. Munhu ongopuwa chitupa chonzi ndechake, nekuti pavoters row hapana face, madetails anenge akafanana. Varume ava vanogadzira zvakawanda, pati mutemo chaiwo chaiwo. Mutemo, ngatitevedzerei mutemo, ngatikoshesei mutemo. Pane maregulations akaitwa a2017 akataura kuti kuti tizopa mavoters row pakuzoinspekta mavoters row. Voters roll, it must include the following. Ikataura iyo kuti ngapave nepikicha. Isusu tatambura nekuvoterwa nevanhu vakafa. Tatambura nekuvoterwa nevanhu vanogadzirwa zvitupa vasiri ivo. Toda kuona kuti munhu auya uyu ndiye. Passport yedu zvaine chitu, zvaine picture, pane akambofa. Chitupa chemunhu zvatine picture, pane akambofa. Zvino kuti picture yaenda pavoters roll ndiyo yava problem. Ngati ngavatevedzere mutemo vanhu vezeka.
Vamangwana manzwa vamafumi vari kuti mutemo wesarudzo unosungira kuti pange paine mapicture nekuti ii BVR kosei zvichizochinjwa panguva ino.
Data rakabuda riripo ireni idata rinoindicata kuti munhu uyu ndiani kana paunosvika chitona achivhote. Nokuti handiziti kuti kwanzi munhu anovhoterwa nomunhu asipo. How does that work? Iwo paunosvika una maidentity particular zako.
Sachigaro weZanu PF kuBritain vaNick Mangwana vachitaura vari parunhare kuBritain. Manzwa zvekare kubva kumutauriri wePeople's Democratic Party uye vari nhengo yeMDC Alliance vaJacob Mafume vachitaura parunhare vari muHarare muhurukuro yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kumitambo yeWorld Cup kuRussia. Mugroup C, Denmark neAustralia dzaita mangange 1-1, ukuwo France yakunda Peru 1-0. Na 8 p.m. Argentina neCroatia dziri kukweshana muGroup D. Chirongwa cheWomen's Roundtable na 8 p.m. nasi tiri kutarisa vanhukadzi vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi. Ongororo itsva inoratidza kuti veruzhinji havadi kuva pasi pehurumende yemauto. Mamwe mapato anopikisa anoti mutemo wePolitical Parties Finance Act unofanirwa kuvandudzwa kuitira kuti munhu wese anonyoresa kukwikwidza awane rubatsiro rwemari kubva kuhurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington, D.C.